manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 1 2022 makateerera ku studio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinosungwa nemapurisa kuchimanimani mudunhu reManicaland dzichipomerwa mhosva yekupamba nhengo yeZANU PF. Vana veZimbabwe kumativi mana enyika vorangarira gamba renyika mushakabvuva Joshua Nkomo vachitarisa nhaka yavakasiya pamwe nemabasa avakabata mukuunza runyararo munyika kunyange hazvo paine vamwe vane maonero akasiyana. Kudzikira kwedenda reCOVID-19 pasi rose kwopa chivimbo chekumutsiridzwa kweboka rekushanyirwa kwenyika kunyange hazvo hondo iri pakati peUkraine neRussia iri kunzi iri kukanganisawo kumuka kweboka iri. Muri yemutambo weRugby yotarisira kuti chikwata cheZimbabwe chinokunda mumutambo wanhasi manheru apo chiri kusangana neIvory Coast mukwata finali yemakundano e2022 Africa Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchimanimani mudunhu reManicaland anonzi akasunga nhengo nhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzichipomerwa mhosva yekuve nechekuita nekupambwa kwenhengo yeZANU PF uye varisa chigaro vebato iri mudunhu rebumba vaNicholas Madzianike. Vatatu vakasungwa ava vanoti vachengetanai musudu vahakata musudu pamwe navaAaron Chizemo uye vanonzi vachirumawo kwemapurisa uye vachiri kubatsira nekuferefetwa kwenyaya iyi. Tabata mutauriri weCCC mudunhu reManicaland vaDavid Panganai kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti tine nhengo dzedu dzakabatwa dziri mumaoko memapurisa tichitaura kudai. Hatisati tave neumbo huri kutaurwa nemapurisa hwavainawo. Asi chatinoziva pamusoro senhengo dzedu idzi ndechekuti vanhu vanomirawo nzvimbo iri kufungidzirwa kunzi ndo yakave nzvimbo yakapedzera kuonekwa uyo anonzi inhengo yeZANU PF. Vatiri kutaura navo tichibvunzurudza kuti tinyatsonzwisisa kuti zvinodai zvakafamba sei. Vari kutiwo mumwe weZANU PF ari kunzi haasi kuonekwa uyu. Munhu anga ari kupfungidzirwa kunzi pfungwa dzake dzinenge dzaadzaane kakuratika. Nhengo dzedu tine chokwadi chekuti hadzinei nechekuita nekushayikwa kwaari kuitwa.
Vasungwa vatatu ava varipi kutaura kuno?
Vari mumaoko emapurisa. Mapurisa dambudziko ratinoita muno munyika medu nderekuti mapurisa akasunga munhu toti zvakafanana nemuchimanimani hatigone kuvawanira vanhu ivavo munzvimbo yechimanimani. Vanovabvisa pavanenge vachitarisirwa kunzi inharaunda inofanira kutarisa security yenzvimbo iyoyo voendeswa kune imwe nzvimbo. Saka pari zvino hatiziva kuti vari pachiteshi chipi chemapurisa. Ndiro dambudziko ratiri kuita namapurisa munyika yedu.
Imi sebato mune matanho amuri kutorawo here ekuona kuti nyaya iyoyi yachenurwa sekutaura kwamuri kuita?
Isu zvatinogona kuita ndezvekushambadzira kuti kune avo vari munharaunda yechimanimani vangagona kunga vakasanganawo nepangadai paine munhu uyu ari kunzi ari kunyangaritwa nebato redu vagone kupa mapurisa kana vemhuri information kuitira kuti mapurisa asarambe akabata vanhu vasina mhosva.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDavid Panganai vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tabato womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avabvuma kuti mapurisa ane vanhu vaakasunga pamusoro penyaya iyi uye ari kuferefeta kuti vaone kana nyaya iyi iine chekuita nezvematongerwo enyika.
Isi chiri kuperesete nyaya pare zvino izvi yatarisa nemashoko akazara kuti titi mhosva yakataurwa nangana kana kuti haina kutaurwa nangana tichiri kuongorora ndobva tichakwanisa kuona kuti pakuongorora kwedu ndezvipi zvichabuda.
Saka vanhu vangani vari mumaoko emapurisa vari kubatsira kuferefetwa?
Pare zvino izvi handingatauri zvevanhu kuti vangani, asi kungoti tiri kuongorora nyaya iyoyo uyezve tiona kuti murume uyu achiri mupenyu here kana kuti kwete, uyezve kuti pazvakaitika izvi zvanga zviri zvematongero enyika here kana kuti kwete.
Pane vamwewo vari kuti murume uyu anogona kunge anga aine dambudziko reurwere hwepfungwa, zvinhu zvamuri kutarisawo here?
Ndisaka ndati tiri kuongorora ende ndichiona kuti semapurisa tiritarisa nyaya iyoyo takavhurika maziso, takavhurika pfungwa, tisina kumhanya kuti ndinhinga azviita kana kuti ndinhinga asina kuzviita.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare nestudio 7 kuVictoria Falls. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi. Vanotiwo bato ravo rezanu PF riri kushushikana zvikuru nekupambwa kwavanoti kwakaitwa vamadziyanike nevanofungidzirwa kuti nhengo dzebato reCCC.
Ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti musangano weZANU-PF neutungamiriri hwavo hwose kubva kune mutungamiriri wedu vamunangagwa vari kushushikana kwazvo nekuda kwekupambwa kwakaita nhengo yedu vanova chairman veward 6 chairmiti kuchimanimani Comrade Nicholas Madzianike, avo vaane mazuva vasiri kuonekwa mushure mekunge vakapambwa mubhawa rechisedze pavhumba business center nevatsigiri veCCC inotungamirirwa naChamisa, vanosanganisira Chengetanai Musudu, Akata Musudu and Aaron Chizemo.
Sei muchifunga kuti kutsakatika kwavo kune chekuita nebato reCitizens Coalition for Change kana reCCC?
Vatatu ava vanonzi vakaonekwa vachikakaradza nokubudisa Comrade Nicholas Madzianike mubhawa ndokuenda naye panze, kubva ipapa haana kuzowanikwa zvekare. Hapana ari kuziva kuti mupenyu here kana kuti wakatisiya. Hatizivi kuti vakamuponda here kana kuti vakamuviga.
Imiwo seZanu PF, zvii zvamuri kukurudzirawo kunhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi tichiona kuti ichiri mumaoko emapurisa vachiri kuferefeta?
Musangano weZanu PF zvichiteera zvabudiswa nemapurisa kuti nyanya nhatu idzi dziri mumaoko emapurisa dzichibatsira kuferefetwa kwenyaya idzi, tinoda kukurudzira vana vese vemuZimbabwe kunyanya-nyanya vechidiki vemusangano vatiri kuziva uye nokunzwa kuti vane ukasha vari kurwadziwa kwazvo nezvakaitika kunzvimbo yechimanimani kuti varambe vachitevedzera gwara rinoparurwa nomutungamiriri wenyika vamunangagwa kuti vachengetedze runyararo apo mapurisa ari kupiwa nguva yekuferefeta nyaya inyu. Tinovimbisa zvekare vechidiki vemusangano weZANU-PF, tinovimbisa zvekare mhuri yose yemuZimbabwe kuti ani naani anenge aita mhosva yezvematongerwo enyika kana mhosva ipi zvayo, hapana ari pamusoro pemutemo wemuZimbabwe. We are all equal before the law. Munhu wese achabatwa achimira nemuchinjikwa wemhosva yapara. Kuvatatu ava tinozivisa vana vemuZimbabwe kuti mapurisa achaita basa ravo. Kana vachinge vabatwa vaine mhosva, vachairipa mhosva iyoyo nomutongo wakaomarara.
Mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi vana veZimbabwe kumativi mana enyika vari kurangarira gamba renyika mushakabvuva Joshua Nkomo, avari mutevedzeri wemutungamiri wenyika, vachitarisa nhaka yavakasiya pamwe nemabasa avakabata mukuunza runyararo munyika makore maviri nematatu vashaya. Kunyange hazvo paine vamwe vane maonero akasiyana-siyana nevamwe, vana veZimbabwe vazhinji vari kuramba vachitungamidza mabasa avaNkomo. Ivanzi Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyika yese yaiziva vaNkomo sababa veZimbabwe kana kuti Father Zimbabwe, kududzira chiremerera chavaipiwa segamba nevatsigiri vavo pamwe nevose vaitevera mabasa avaibata. Vazhinji vanoti chinhu chavanonyanyorangarirwa nacho kubatanidza nyika mugore ra1987 pakabatana mapato maviri anoti raitonga reZANU-PF nerezapu paUnity Accord. Izvi zvakauya mushure mekushungurudzwa kwavaNkomo pamwe nevatsigiri vavo uye kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru zviviri kumatebeleland nemidlands nehurumende yevaive mutungamiri wehurumende panguvayo mushakabvu vaRobert Mugabe. Mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti vaNkomo vanofanira kurangarirwa nekuti vakabata mabasa akakura munyika.
Isu kubato reZANU-PF tinocherechedza zuva iri nomufaro
Nokuti vangomo munhu wakatisira chidzidzo. Chidzidzo chadataura icho kuti kunyangwe vari panhovo yavo yorufu, vangomo mashoko avo kupedzisira vachitaura neutungamiri wanga uripo, vanotaura kuti nyaya yevhu siyai magadzirisa, nyaya yevhu vakomana, vana vedu vatakarwira ivhu ravo ngavayananiswe nevhu ravo, kubva kuvarungu vakaripamba nechisimba tipe vanhu vedu ivhu.
Mutauriri webato rezapu vamusongerwa Ndlovu vanoti shoko guru ravakasiyirwa navangomo nderekuti vanhu vese dai vabatana munyika, zvisinei nekuti wabuda mumba mani kana kuti unotaura rurimi rupi.
Tinorangarira vangomo segamba remagamba rakatanga nyaya dzekurwira rusununguko rwevana veZimbabwe, asi chikuru chatinovarangarira nacho chishuviro chavo chekuti vana veZimbabwe vabatane kuitira kuti nyika yedu iite pundutso. Nokuti zvatakazoona tawana rusununguko handizvo zvavaishuvira. Vangomo vaishanda nemunhu wese wemuZimbabwe zvisinei nekuti abva kupi, anowera mutupo upi, akazvarwa kupi. Vaishanda nemunhu wese vachibatanidza vanhu vemuZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachirwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisa iruhanya. Vanoti zita ravangomo haridzimiki mumagwaro enhoroondo yeZimbabwe.
Vese vatungamiri vomunoona vese vanhuanava vari muzanu nevakashayika, vese vakanga vari pasi pavangomo. Vakazopatsanurana vamwe vakuti havo zvezanu yavo, asi kana tichitarira nhoroondo The Liberation of Zimbabwe, the second Jimurenga, mukuru wevanhu ava ndivangomo. Saka munhu watinorangarira somunhu akabatsira kusunungurwa kwenyika, somunhuzve angari pamberi pekuti nyaya yeminda idzoswe kuvanhu.
Gweta vachishanda vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vanotiwo vangomo vaive nemuono mukuru wekukurudzira vechidiki kuti vapinde muzvigaro zveutungamiri.
VaJoshua Nkomo, kwavari tinodzidza kuisa nyika yedu pamberi pane kuzviisa isu pamberi. Tinodzidza zvekare kukosha kwevechidiki. Vangomo munhu aitenda mune vechidiki, aitarisira kuti vechidiki vanozonge vari pamberi pekutungamira nyika yedu yeZimbabwe nezvose zvatinenge tichiita muZimbabwe.
Asi havasi vose vari kupembedza mabasa akabatwa navangomo, sezvo kune vamwe vari kuti vakatengesa kuburikidza nekubvuma kupinda muchibvumirano cherunyararo nebato rezanu PF mugore ra1987. Vamwe vaive nhengo dzebato rezapo vakazomutsiridza bato iri mushure mekushaya kwavangomo, asivo vangomo vakashaya vari nhengo yezanu PF. Mwanakomana wavangomo vasimangilizwe Ngomo ndivo vave kutungamira bato rezapu, uye vanonzi vane shungu dzekubvisa mapfupa ababa vavo pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre kuti vanochengetwa patsva kukezi kumusha kwavo. Vangomo vakashaya musi wa 1 chikunguru 1999 vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Apo kuchekeshera kwedenda reCOVID-19 pasi rose kwave kuita kuchiderera, kushanyirwa kwenzvimbo dzinoyevedza munyika kunonzi kwave kusimukira zvakare, kuchinyanyosimudzirwa nekushanya kwave kuita vanhu vemunyika kunzvimbo dzekushanyira dzakasiyana-siyana. Asi kuvekwo kwehondo pakati peRussia neUkraine kunonziwo kuri kuvhiringidzawo chikamu chekushanyirwa kwenyika ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wavakaita nevatapi venhau muBulawayo neZuro vaClement Mukwasi, avo vanove mutungamiri wemubatanidzwa wevashandirwi vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika weEmployers Association of the Tourism and Safari Operators, vakati maonero avo ndeyekuti mabasa ekushanya ave kusimukira zvekare mushure mekumbovhiringidzwa nekuvekwa kwedenda reCOVID-19. vamukwasi vakati kushanya kwevanhu vemuno munyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya, asi vakabvuma kuti mitengo inobhadhariswa nevemabhizimisi ezvekushanya yakati kwirei zvakanyanya, izvo zvinoita kuti vakawanda vasakwanisa kushanyira nzvimbo dzakawanda dzinoyevedza dzemunyika.
Taingoisa mapurize anga aripo akafanana evanhu vekunze nevanhu vemuno, asi zvatichitaura izvozvi sevanhu vari kugamuchira vashanyi ndezvekuti tive nemapurize akasiyana pakati pevanhu vemuno muZimbabwe nevanhu vanobva kune dzimwe nyika, yatinoti two tier pricing model, kuitira kuti vashanyi vemuZimbabwe vakwanisewo kufamba vachiona nhaka yavo munyika munomu zvisinganyanya kuvadhurira.
Vamukwasi vakati kuveko kwehondo pakati penyika dzerussia neukraine uko kwakonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika dzepasi rose kuri kuvhiringidzawo nyaya dzekushanya rwa kwenyika nedzimwe nzira. Taedza kunzwa kugurukota rezvemamiriro ekunze nezvekushanya vamangaliso ndlovu, asi vati vange vasingakwanisi kutaura nesu nekuti vange vari parwendo. Taedzawo kunzwa kubva kumukuru weZimbabwe Tourism Authority vagive mochidzidzi, asi vati vange vari mumusangano. Panyaya yekuti kuvekwe mapopoma eVictoria Falls pasi peUNESCO World Heritage Site hakuvhiringidzwe here nekuvakwa kuri kuramba kuchiitwa mabhizimisi akaita semahotera mudhorobha rine mapopoma aya reVictoria Falls, vamukwasi vakati sangano ravo nevamwe vari mubhizimisi rekushanyirwa kwenyika vari kuita zvose zvavanogona vachishanda nehurumende kuti mapopoma arambe akachengetedzeka.
Izvozvi IUCN Zambia neZimbabwe zviri kushanda pamwe chete kutarisa marecommendations akapiwa kuti rambe tiripo pa World Heritage Site. Remember, isu senyika Zimbabwe tisu takaenda tikanokumbira tiswe pa World Heritage Site tikazviisira mitemo yatakati chateera. Mitemo iyo iri kuteerwa. Victoria Falls yava city semao masitiwo, asi kune mitemo inoteverwa pese panonzi panovakwa.
Vaimanyo Fundira, mukuru wesangano reSafari Operators Association of Zimbabwe, vafundira vabvumawo kuti kuwedzera kwekushanya kwevanhu vemunyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya, vakati zvakakosha kuti kurambe kuchikurudzirwa.
Kufamba kwatakaona kwakanyanyisa kwainai kutifadza ndiko kuti avo vanhu vemuno muZimbabwe vakavone shungu dzekuti vafambire dzimwe nzvimbo dzavanga vasingazive muno muZimbabwe yatinoti domestic tourism. Chinhu chatinotarisira kutoda kuchikurudzira kuitira ramangwana tikasangana nezvimwe zvinotinetsa zvinotikozhera zvinoita kuti vokudza vatadze kuuya tikwanise kurarama nekuriritira mabhizinesi edu
pamwe chete nekurima nezvezvicherwa. Asi nekuda kwedenda reCovid-19 kushanyirwa kwenyika nevanobva kunze kunonzi nebazi rezvekushanyirwa kwenyika kwakadzikira nezvikamu makumi mana kubva muzana mugore rapera ra2021. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 375,799 ndivo chete vakapinda munyika gore rapera kubva pavanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 630,369 vakashanyira nyika muna 2020. Boka reTourism Satellite Account TSA iro rinopa upfumi hunoiswa munyika kubva mukushanyirwa kwenyika rakazivisa kuti muna 2019 boka rekushanyirwa kwenyika rakaisa zvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 6.3% pamari yakawanikwa nenyika inove 1.23 billion. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveSomalia pasi rose nhasi zvacherechedza makore makumi matanhatu nemaviri kana kuti 62 zvavana rusununguko zvichichushikana nerimangwana rine rima riri kukonzerwa nekusanaya kwemvura zvakanaka, kushomeka kwechikafu uye kukwira kwemutengo yezvinhu zvakanyanya kana kuti inflation. Zororo remusi wa1 chikunguru iri rinocherechedza zuva rakawana kuzvitonga kweSomalia kubva kuutongo hweBritain neItaly makore makumi matanhatu nemaviri adarika. Zvombo zvemuchadenga zvakandwa neRussia zvauraya vanhu vangangosvika makumi maviri nemumwe kana kuti 21 uye kukuvadza vakawanda mudunhu reOdessa muUkraine nhasi. Imwe nzvimbo dzanangwa nezvombo izvi chivakwa chinogara vanhu. Wakuru vemauto muukraine vanoti vaviri vevanhu vaurayiwa vana vadiki uye kutsvagwa kwevangadai vapona kuchiri kuenderera mberi. Vamwe varimi vanoti vari kutadza kutengesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board GMB nekuda kwekudhura kwavanoti kuri kuita motokari dzekutakurisa zvirimwa izvi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi webhinzi anoti ari kutadza kuendesa bhinzi rake kudepot reGMB kuBanget ndiva Kingston muJerry. Vamujeri vanoti vedzimotokari vari kuda madhora maviri kuAmerica kutakura saga rimwe chete mari yavanoti vanenge vasina.
Mari dzavari kuchaja dzachifamba ansara sezvo izvozvo pamuri kuona ndichibva apa ndiri pambidzi apo pamupfanonzi pamvuwa apo ndakaonza ndofunga 2 tons zvesuya bhinzi apo handitika asi mota yakatondirova inini $2 per bag kusvika vachitoda yusa anozoona saka ukazokakuleta mari iyoyo nemari yaunozobhadzara kunoku unozoona kuti murimi pane zvawashandira unenge uchikaema profit unozoona kuti netransport cost nezvii wasara usina chawanyasa.
Vamujeri vanoti vari kutadzawo kutengesa chibage chavo vachinzi chibage chavo chichiri chinyoro.
Izvozvi tine chibage chiri kumbao chiri kubiwa nembavha chiri kunzi chinyoro handitika tirikutoshirawo dai paisi wanonzi machi ekuomesa madress.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekutsvilo nemudunhu rezvimba vatakunda maposa ava vanotiwo zvakare mari yavo yemari ngazuva kana kuti masunflower avakaendesa kuJMB mwedzi wapera haisati yauya. Vamaposa vanoti kana mari yezvimwe zvirimwa zvinorimwa nevashoma ichinonoka vanoti mari dzisanyanya kunonoka kana varimi vakawanda vave kuendesa chibage.
Ndakasanga damudzo rekuti ndakadhivhara masunflower angu
mangaa
2 tons musi wa 27 May pandakazobharira mari yacho kusera zuro but ndine madonha kuti areti manje yaasiki mani apainenge iri swipe kamunotenga mumashopu padedzera 620 padhora saka ndakatengesa apa yange ari kuma320.
Mumwe murimi vaonias mawadza vanoti mari dzekuamerica dzakavimbiswa neGMB hadzisi kubhadharwawo nenguva kunyange vakamanikidzwa kuvhura maakaunti emari dzekuamerica kana kuti nostro accounts
vachitoka $90 paevery ton yemasunflower saka apa ndandaakuzocheka kuti akaunti yachakamira sei haina kureflect zvati vatari mena bank uchinhuwa kuti sei isina kupinda.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe amai mai wepijiti vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurisa zvirimwa rakatekeshera nyika yose zvisinei nekuti GMB yakavhura madepoti madiki munzvimbo dziri kure.
Varimi vanorima zvirimwa zvinotengeswa kumaGMB depo vane dambudziko guru pakutakura zvirimwa zvavo kuendesa kuGMB iri munharaunda mavo. Nyangwe hazvo GMB yakavhura madepo munzvimbo dziri kumaruwa asi vazhinji vano toda chokutakurisa kuti vasvike GMB depo.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti michina yekuomesa chibage yakaiswa mumadepot eGMB mudunhu reMashonaland West haina kumbobvira yashanda. Patabvunza kuti sei mari dzevarimi dziri kunonoka kuuya asi vakavimbisa kubhadhara varimi mumazuva maviri uye kuti sei michina iyi yakauya isingashande uye yakaita marii, mutauriri weGMB vaNixon Kanyemba vanoti vanga vasati vapiwa mvumo yekupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo kunyange vati mhinduro dzavainge vakagadzira dzichiri kuvakuru veGMB.
Ini zvandoita ivonondipa mubvunzo handidopindura right ndoendesa kuvakuru kuti right mhinduro dzangu ndedzidzidziri saitekinikao tenderera varungotenderera varungotenderera.
Gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka vakabvuma kuti migwagwa yaisi kugadzirwa nemakanzuru kunyange vari kupiwa mari nebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti zinara pavakaita musangano nevakuru vemakanzuru muna kubvumbi gore rino. Amai Muliswa Chikoka vanoti kusagadzirwa kwemigwagwa kunoita kuti mari dzekufambisa nekutakurwa kwezvirimwa kudhure. Asi makanzuro anoti mari yekugadzira migwagwa inouya nguva yapera uye inouya iri mari yemabhondi emunyika asi vanogadzira migwagwa vachida kubhadharwa nemadhora ekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
muna uze mitambo. Muri ye mutambo we rugby yotarisira kuti chikwata cheZimbabwe chinokunda mumutambo wa Nas Maneru apo chiri kusangana neIvory Coast mukota final yemakundano e 2022 Africa Cup ayo ari kushandiswa zvakare senzira yekuenda kuWorld Cup ya 2023. Michael Okariati anotipa zvizere.
Kwa sara awa, nema minutes anorau zira kutikwata cheZimbabwe, chipinde mnandari State Raid Pierre Deloitte Stadium, mumasei, kunyika ye France mtambo, we quarter final 2022 Rugby Africa Cup ne Ivory Coast. Vate vire chikwata ichi, vane chivimbo, chekuti Zimbabwe inokunda mumtambo uyu, kuti ichenese nzira yayo, yekuenda kumakundano A2023 World Cup. Zvikwata zvisere mumtambo uyu muAfrica zvakaungana muFrance kurwira mukombe weAfrica Cup vanotora mukombe uyu vachiwana tikiti rekuenda ku2023 World Cup. Zimbabwe iri kupinda mumtambo neIvory Coast ine manyawi mushure mekurova Netherlands 30-7 mumtambo wekuedzana masimba sondo rapera. Murairidzi wechikwata cheOld Harariens Derek Chiwara anoti hapana chinotadzisa Zimbabwe kukunda mushure megadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Kunda yes tichakunda nokuti ma preparations atati taita hatisati taita kwenguva yakareba ende ndingangoti coach Dawson vanyasowana mukana yoku prepare team vanyasowana ma players avanoda.
Ma Sebus anga ari mukamba kubva muna kurume apo vaigadzirira vari muSouth Africa umo vakatamba zvekare makundano eCurry Cup Division 1. Chiwara anoti vatambi veZimbabwe vanofarira kutevera urongwa kana kuti game plan yemurairidzi wavo Brendan Dawson kuti vabudirire sezviri kutarisirwa.
Chiripo chese ndochoti tikwanise kutamba game plan irikudiwa tizivewo kuti aiwa isusu pedu patakasimba ndepapi tichikwanisa kukunda. Iyo Ivory Coast chero zvavo vane matamba vari kuFrance vakati wandei hazvireve kuti vanotikunda because isusu chatufana kungoita chete kutamba tichiziva zvatinogona toshandisawo game pattern yedu zvakanaka naka.
Mutungamiri weZimbabwe Rugby vaAaron Jani vanoti mutambo uyu unenge wakaoma asi pakugumisira vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Tinotarisira kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru nekuti inyanzvi dzoga dzasangana asi nemashandiro ataita kuenda kuCurry Cup tinoona kuti zvingangoendeka.
Vajani varikurudzira kuti vatambi vaite nepese pavanogona vachizviva kuti nyika yese iri kutarisira chinhu chimwe chete kubva kwavari chinove kukunda. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chemakumi maviri nenomwe pasi rese, Ivory Coast iri pachinzvimbo chemakumi mana nembiri. Asi mumwe murairidzi wemutambo uyu Edmond Mutetwa anoti Zimbabwe haifanira kutarisa zvese izvi nekuti mukudherera ndimo munobuda kukundwa.
Vakomana ngavasimbe, ngavarege kuandareta Ivory Coast, ngavangofokasa vozozviona vamunandare.
Zimbabwe iyo iri kutungamirwa naHilton Mudariki iri kutarisira mashiripiti kubva kuvatambi vayo vanosanganisira Victor Mpunga, Shane Makombe, Matthew McNabb, Takudzwa Chieza na Tapiwa Mafura. Totarisa mutambo wenhabvu. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba vs Yada Nyamunga, Black Rhinos vs Herentals Vengere, Harare City vs Cape United National Sports Stadium, Chicken Inn vs FC Platinum Luveve ne Shondo, Ngezi Platinum Stars vs Highlanders Baobab, Dynamos vs Triangle Rufaro, Blue Chiefs vs Cranbourne Bullets Luveve, Manika Diamonds vs Blair City Sakuba, Wawa vs Tenax Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi apo tiri kutarisa nezvenhaka nemabasa zvakasiyiwa negamba renyika mushakabvu vaJoshua Nkomo. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Nengo natu the Battle Citizens Coalition for Change zinosungwa nemapurisa kuchimanimani kumanikaland zichipomerwa mosva yekupamba sachigaro vezano PF mudunhu rebumba vaNicholas Madzianike. Vana veZimbabwe vorangarira gamba renyika vaJoshua Nkomo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka iyi. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gibbs Dube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 Ntulikazi 2022 muKeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakwazi bani zani sifuna ukusebenzisa izitori zonezi kubana ke lungisisa iindaba zabo zokuthumba kwabantu sithi nokubulawa ikakhulu kwamobhleting ali.
Amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ocutshangelwa ukuba bathumbe ilunga lebandla lezanu PF. Namhla uZulu weZimbabwe umanyane enanza usuku lokhumbula iqhawe lesizwe wakhokela impi yenkululeko umuyi uJoshua Nkaboko Nyongolonkomo. Kuliveki uWhoza Friday silomculi uMichael Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amathathu abacatshangelwa ukuba bathumba ilunga lebandla le-ZANU-PF uMnumzana Nicholas Maxikanike ngoNhlangula. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babophe uChengetayo Musudu, uHakata Musudu lo-Aaron Chizemo. Yes, asibophile abantu abambalwa. Siyasacubungula udaba lolu njalo zalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi kuhamba njani. Kodwa kwamanje engakutshela khona ukuthi sebebothiwe silabo khona ngale nkambeni yamapholisa. Sisahlolisisa sibone ukuthi kuhambe njani ukuthunjwa kukababa lo. Basincedisa ngakhonokho-ke esikuhlolisisayo njalo sibona ngazani kusiya phambili. Zabona ukuthi kwenzakala njalo. Lesi isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati wexoxa loJonga Kandemiri weStudio 7. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change.
La ma-members bethu e-TPC athathwe ngamapolisa ukuze be-questiona mayelana nendaba yomuntu abathi ngowezanu-PF owakidnaphwayo. Sithumele amaloya khona ngale ngenxa yokubana siyakwazi ukubana izanu sifuna ukusebenzisa izitori zonezi kubana ke lungisisa iindaba zabo zokuthumba kwabantu sithi nokubulawa ikakhulu kwamobhleting ali emavikini adlulileyo. So sikhangelele ukubana ke beye emadale ukuyenzela ukuthi kucutshungule ukubana ke wahamba njani njalo ke ukuthi indaba ibe isemthethweni besekupheleni. Okuyinto esikhangile ukuthi ngabe siyamapolisa ayenza njalo kungakuthunjwe abantu be-MDC nabantu bonke jikelele ikakhulu emanikaleni. Umntwana wathunjwa ngamapolisa waswelakala waze watholakala amathambo akhe ncwatshwela manje akuyazakala ukubana kwahamba njani. Kuyinto esizigambile ukuthi amapolisa engasebenzisi i-selective application of the law kodwa-ke besebenze endaweni zonke ukubana-ke bezindezele indaba-ke zokuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabantu iZimbabwe yonke jikelele.
Pho manje liza kwenza njani? Baphethwe njani abantu bolaba kuthiwa bathumba umuntu lo?
Sive ukuthiwa ye bahlukunyezwe ngamapolisa-ke so yikho simele ukuthi amaloya engahamba-ke kuze bethole amaloya azabancedisa njalo sibekwazi ukubana isimo sabo banjani nokubana sesi engeza amapolisa-ke ngaludawo.
Ye, singathi lithume amaloya avela ngaphi amangaki njalo ubona ngazani bazakunenza njani?
Amaloya-ke avelela eMtare abamelela amalungelo-ke ama-activist njalo-ke sikhangelele ukubana-ke asethene ukubana-ke bafuna benze njani njalo lokubana ngoba okwamanje sizwe kuthiwa bathethwe ngecala le-kidnapping So amalwaya kita zahamba kuna ngale enhlanganisela u-advocate Jabuka ozabe ngamanye wamalwaya azabe khona ukwenzela ukubana size nje then nxa sisuka lapha sizaba nesiqiniseko ukubana ke i-charge yakhona ivela ngaphi njalo ke bakuthatha ngaphi ukwenzela ukuthi bekwazi ukubana ke siya-intervene nanisiya phambi.
UMnumzana Ostalo Ziziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change besixoxa laye eseHarare. Namhla uZulu weZimbabwe umanyane enanza usuku lokukhumbula ikhawe lesizwe. Wakhokela impi yenkululeko uMuyi uJoshua Mqhabuko Nyongolonkomo. Uchazwa ngabaningi njengomuntu owayethanda ubuthula emanyanisa abantu bemihlobo yonke elizweni. Lokhu yikho okwenza wabizwa ngegama elithi Father Zimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
UNkomo walela inkululeko yeZimbabwe ekhokela ibandla lezaphu njalo engumholi weviyole Zipra. Wavalelwa ejele okweminyaka elitshumi nguhulumende wabahuquluzi esethethwa icala lokufuna ukumgenqula ngenxa yokukhokhela kwakhe umzabalazo okukhulula iZimbabwe. Ngomnyaka ka-1979 iphela impi yenkululeko ngemva kokugqitshwa kwenkulumo ezeLancaster House kwelebhrithani. Ababezinze phansi komanyano owe-Patriotic Front babuyela elizweni sokusiyaqhutshwa ukhetho olwe one man one vote. Ekuphindeleni kwabo ekhaya owayekhokhela ivuyo lebutho lezandla elaliphansi kwebandla lezanu uMnumzana Robert Mugabe wamjikela wathi bona bangene kukhetho njengezanu hathi njenge-PF. Wahle wahlephuka umanyano we-Patriotic Front abantu bengazwisisi elizweni ukuthi bavote njani okulapho kwanqotshwa khona izaphu eyayikhokhelwa nguye. Ukuhlephuka komanyano kwahle kwadala inzondano phakathi kwamabandla amabili izanu lezaphu PF okwagcina kukhokhela ekutheni uhulumende kaMgabe asungile ucuku lombhuqazwe owegugurawundi wabulawa abasekeli bakankomo abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili abanye bahlukuluzwa kabuhlungu amanxeba abo abanye babo abalokhu belawo kuze kube manje. Wathi ngokubona ukuhlukunyezwa kwabantu bakhe wagcina evuma ukukhulumisana loMgabe bahlala phansi bakhulumisana umlotha okulapho bagcina sebelobelana isivumelano somanyano ka-1987 ese-Unity Accord. UMgabe wala ukuthi ibandla elitsha libuyele ku-Patriotic Front kodwa wakhetha ukuthi elomanyano ibandla libizwe ngokuthi ZANU PF. Abanye abatsha sebesithi uNkomo waphambanisa ngokubambana lezanu kodwa ingcitshi ezicubunula ezombusazwe zithi lokho akusiqiniso. Ibandla lezaphu lithi uNkomo wasebenzela ilizwe leZimbabwe. Isikhulumeni sebandla leli uMnumzana Msombuluko Ndlovu ukhuluma ngalokhu.
Thakazelela usuku olukababa lokumkhumbula uMqhabuko kaNyongolo uNkomo owahambayo ngelanga namhla ngomhla ka 1 July 1999. Okwakuqala thina njengozaphu siyananzelela ukuthi uNkomo ubeliqhawe iqhawe lamaqhawe owakhokhela ibandla lezaphu lebutho leZipra lasilethela inkululeko elizweni lakwethu. Okodwa okunye adume ngakho ubaba uNkomo was i-vision njalo lokubambanisa abantu baseZimbabwe.
Ibandla leli lichaza uNkomo njengomuntu owayefuna ukuvuselela amabhizimusi abensundu. Lisipha isibonelo sokuncediswa kukaMnumzana Strive Masiwa ukusungula inkampani kamakhalekhukhwini yakuqala eZimbabwe Econet Wireless.
Njalo ke usekele ikampani yabayithi Econet Wireless ukuthi ibe khona namhlanje. Akubheke wena ubuyele ngemva uzibuze ukuthi ngabe uNkomo kamsekelanga uJahotwa ngustrive Masiwa. Ngabe iZimbabwe njani ngendaba ze communications kumbeza abamakhala ekhukhwini. Ngoba uhulumende ubengafuni ukuthi uJahalo abe le kampani enjalo. Kodwa wamsekela uNkomo okubonisa khona sobala ukuthi uNkomo ube lombono omude owentundla. Kodwa asinanzalele njalo ukuthi ikampani kaStrive isiyenza ama-scholarship amaningi.
Ummeli wange-Central edayile ephalamende uMnumzana Daniel Molokeli uthi uNkomo wayezithobile njalo wafundisa abaningi ubukhokheli obuqotho obuzinzileyo.
Mina ngomunye wabantu abakhangelela kuye ubaba uNkomo.
ngiyamhlonipha kakhulu, ngiyawubonga kakhulu umsebenzi wayenzayo impilo yakhe yonke esebenzela isizwe sethu saseZimbabwe. Kuhle kakhulu akwenzela ilizwe lethu, sizahlala njalo sikubonga, sikuqakathekisa. Kulabanye abakholwa ukuthi kayenzanga kuhle ngokusayina i-unit accord le-ZANU-PF. Angivumelani lombono lowo. Mina ngibona ngathi ngalezi nsuku abantu abaningi basebefile, basebephelile ngokufa bebulawa igugurawundi, impilo yokuthiwa i-5th Brigade. Ngakho-ke ngalezo nsuku kwakumele kube le ndlela yokuthi konke okubikangaka udlame lolu luphele.
Kodwa umnumzana Mbonisi Gumbo owebandla leMthwakazi Republic Party uthi uNkomo wayengamelanga ibambane lezanu PF.
Indaba yokuthi bese Lancaster House and even before lapha bese Lancaster House, indaba leyana yokuthi uSmith wamnika amandla nawadansoze ngithathe umgabe engekho. Yena wayekhathalela wonke umuntu, ekhathalela isizwe sonke, efuna ukuthi wonke umuntu athole ama-equal rights, njalo kungabi lobandlululo, abantu bonke abeZimbabwe regardless of i-tribe kumbe i-race bazizwe bekhululekile elizweni. Kwakungumbono omuhle lo, kodwa iqiniso lalikhona ngelokuthi izandla lezanu they were always not sincere, babengekho sincere.
Umuyi uNkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 okwazisa abantu abaningi ubuhlungu ngenxa yobukhokheli bakhe okokubambanisa abantu engakhethi umhlobo njalo engathandi ukudlakela. Ingcwethi ezigcumana ezombusazwe zithi ngabe uMgabe akamjikelanga lapho ilizwe lithola uZibuse kuyiwa kukhetho lwakuqala, ngabe iZimbabwe yathuthuka kwamagama njalo yengxenye ngabe yalikho esimeni eliyiso okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba olufanayo, wathi sizwe abanye abantu abakhulume kumsakazi weStudio 7 ngomsebenzi kamuyi uJoshua Nkomo.
Wayengumkhokheli owasilwela kakhulu thina maNdebele. Waye futhi engakhethwanga ngokuthi mhlambe avotelwe, wayekhethwe ngokuzalo ukuthi abe umkhokheli. Ngoba wathi uyabheka after nje ekushoneni kwakho ubaba uNkomo, ilizwe lethu azange labuya futhi izinto zahamba kahle. Engakusho nje ngamafishane ngithi hayi, sasilaka umkhokheli. Wakubonakala ukuthi umkhokheli esasinaye wawumkhokheli owayekhethwe nguNkulunkulu. Sengasho nje ngithi hayi, mdala singalala nje ngoxolo nje, hayi sinesiNdebeleni uyumkhokheli esaba nayo. Ambona ukuthi mhlawumbe singaba naye futhi umkhokheli ofana naye.
Kumele akhunjulwe njani uNkomo?
Kufanele kobulawayo isithombe zikababa uNkomo zihlale zikhona, ezizohlala zikhumbulele ezizukulwane zibonise ukuthi ube umkhokheli wethu eMandebeleni. Zihlale zikhona nje izithombe nje, yonke nje ibulawayo zihlale zibe khona, mhlambe nakwezinye indawo nje zaseZimbabwe kubonakala ukuthi wayengumkhokheli kakhulu eMandebeleni kwelekaMthakazi.
Ye, nxa abantu bekhuluma bathi uNkomo wayengumkhokheli waMandebeleni, kodwa kuliqiniso lonke ukuqiniso ngoba umdala wayengumkhokheli welizwe lonke, akunjani?
Hayi, ongakuboniyo lokho ukuthi wayengasikuthi umkhokheli, wayengasomkhokheli waMandebele kuphela, wayengumkhokheli weZimbabwe. Ngoba ubona nje after nje ekuhambeni kwakhe, ekushoneni kwakhe, izinto zange zabuya futhi zaba zaba right eZimbabwe, okusho ukuthi wayengungasimkhokheli kuphela weMandebele, wayengumkhokheli nje wesizwe sonke.
uNkomo Dube kumele simkhumbule ngemsebenzi yakhe emihle owayenzayo ngokukhulula ilizwe lethu leseZimbabwe. Kodwa-ke noma songasahambanga ngendlela owayefisa ngayo, impilo kumele iqhubeke iye phambili.
Ye, kodwa singathi-ke nxa sikhangela kuyiwa phambili kumele kwenziweni, ngoba kunenge uNkomo ayesithi abasha yibo kumele basebenze elizweni. Wathi vele ilizwe lingeke labhidlika ngoba abasha bakhona, kodwa lina abasha ungani?
Kunjalo Sibili Dube, kumele sithathe lapho umdala wagcina khona siqhubeke siye phambili. Kunjalo Sibili, yena indlela wayivula. Okwakathesi singabantu belizwe leZimbabwe kumele sizame ukuthi sibambisane, sithathe unyawo siqhubeke siye phambili ngempilo. Kodwa-ke benginokuzwa abantu bekhala bethi umdala wathengisa ilizwe lapha. Ngempela ukube umdala wamvume ngoba uSmith wayefuna ukumnikeza ilizwe lamaNdebele ngo-1977, kumdala walithatha kube namhlanje sikhulumi khona lokho kwenzakalayo kodwa ngiqiniso ukuthi iyahlupha phela abantu mabezayo sebelikhuluma ngokumdala walithatha ngempela ngabe yonke lento leyayikho kodwa hayi siyakubonga konke khona lokho kwenzakalayo abantu mababambisane sikhohlwe ngalokho kwenzakalayo impilo iqhubekiye phambili tuli
Petro so uyamuzwa lapho ukuthi mngani uyakhuluma esithi kulabanye abantu abathengisa yini yini awubathile abantu iqiniso lamdlalo
Dube ngizwile ngizwile le ndoda ikhuluma isho kanjalo uyasho ukuthi abantu basho kanjalo ngicabanga ukuthi mhlambe ngabantu abangawazi kahle umlando weZimbabwe
Laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 abakhulume ngemsebenzi kaMoyi uJoshua Mkabo Nyongolo Nkomo kuhlelo Zimbabwe Today asiphoqeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Indebele Kulandela ukuyekethiswa kwesiqondiso zeCOVID-19 emhlabeni wonke jikelele inani labantu abethekelela eZimbabwe kubikwa ukuba lilakho ukukhuphuka loba nje impi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine ilokhu iphazamisa ibhizimusi leli. Lokhu kubikwe ngumnumzana Clement Mkhwasi, umkhokheli wenhlanganiso yabobhizimusi yokwethekelelwa kwelizwe, i-Employers Association for Tourism and Safari Operators, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu uMkhwasi ukwethule emhlanganweni awenze lentatheli izindaba zakobulawayo izolo esithi inani labantu abayethekelela eZimbabwe labahlala kuleli abayethekelela ezindaweni abangahlalikizo zokuzilibazisa eziselizweni jikelele likhangelelwe ukuqansa. Unkosikazi Novuyo Mathonsi wenkampani kahulumende ebona ngezokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority wobulawayo uchasisa kabanzi ngalokho.
Engikunanzelelayo kathesi ukuthi ama-visitor attractions indawo zethu zokuvakatshelwa abantu abayakhona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakukwenziwa kuyini khonokho sabona ukuthi hhayi okwenza ukuthi ama-figures ethu ehle ikumgando umgando lwesikhona esiphakathi kwawo khathesi wenza ukuthi ama-numbers ethu athi decline sikunjalo noma nje kunjalo kodwa bit consoled by the number of workshops esiba nawo lapha esigabeni sakithi ama-companies amaningi abuya sibili evela kwezindawo kwamanye amadorobhu belanda ukuzo-workshop lapha eBulawayo
umqondisi weZimbabwe Tourism Authority eZimbabwe unkosazana Winnie Muchanyuka uthi ibhizimusi yokwethekelela iya ithuthuka okuthabisayo elizweni uthi lokhu kubonakaliswa ikuthuthuka kwamanye amankampani anjengendizamchina eye-fast jet esungule umsebenzi wokuthwala izethekeli phakathi kweVictoria Falls leMauni kweleBotswana okuqale izolo umnumzana Clement Mkhwasi umongameli wenhlanganiso emele izisebenzi ze-tourism and safari operators kuleli uthi inani lezethekeli ezisuka eRussia lehlile ngenxa yempi ese-Ukraine ngomfumfu iZimbabwe ikhangelele ukuba lombukiso wehlanganani sanganayi expo kobulawayo kusukela mhla ka-13 kusiya kumhla ka-15 fumfu lapho abakubhizimusi lezo kwethekela emhlabeni jikelele bayabe bezothenga bethengisa kuleli njalo amalungiselelo awo aseqalile kutsho abeZimbabwe Tourism Authority ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
okwabanye ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika
Lonyaka ngo-2022, eNorth Korea selidubule amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles angamachumi amathathu lanye 31, eyohlobo lwe-intermediate range ballistic missile eyodwa kanye lamanye amabhomba amabili ohlobo lwe-hypersonic. Konke lokhu yikwephula iziqondiso ze-United Nations Security Council. Phezu kwalokho, kule mbiko ekhomba ukuba iNorth Korea iqoqa ukuvivinya isikhali sempubhiso esenyuklia okungokwakuqala phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo. Ngenxa yakho konke lokhu, elemelika lethule isinqumo ku-United Nations Security Council ngokwenkwezi esiqinisa izijeziso zenotho ezetheswa eleNorth Korea. Kodwa kusehlakalo sakuqala esiyingozi phakathi kweminyaka elithumi lanhlanu edluleyo kube lokwehlukana kwemibono kumalunga e-Security Council phezu kwalolu daba. Amalunga alolugatsha alithumi lantathu asekele ukuqiniswa kwezijeziso lezi, kodwa eleRussia leleChina okungamazwe alesabelo esikhulu kuSecurity Council ama-permanent members akwalile lokhu asenqabela lesi sinqumo. Emhlanganweni owenziwe emhlaka 8 kuNhlangula phezu kwenyathelo leChina leRussia, umcebisi omkhulu kusigodlo seMelika eUnited Nations, uAmbassador Jeffrey De Laurentiis, uthe okwenziwe ngamazwe omabili kuveza sobala ukuthi ayayisekela imisebenzi emibi eNorth Korea. Amalunga e-Security Council alithumi lantathu akhethe ukuthumela umbiko oqinileyo kwele North Korea okuthi akafuni leli lizwe liqhubeke ngohlelo lwalo lokulolonga kumbe ukuvivinya izikhali zempubhiso. Athi kumele kube lezijeziso, kodwa amazwe amabili akwalile lokhu, kutsho u-Ambassador De Laurentiis. Wengeze wathi ekuqaleni kwalonyaka eleRussia leleChina amemezela ukuthi azaqinisa njalo aqhelise ukusebenzelana kwawo. Silethemba lokuthi ukuvimba izijeziso lezi akutshengisi lokho kusebenzelana osokuphazamisa izifiso ze-United Nations lezinye inhlanganiso ezijonge ukuvikela uzulu. Uqhubeke esitsho uDe Laurentiis. Elemelika selikubeke sobala kanengi ukuthi lifuna ukukhulumisana lele North Korea kungela migoqo. Lanamhla lokhe lizinikele kulokho. IMelika isikubeke sobala njalo ukuthi yona labangane bayo kabasoze bayekethise umfutho kuhulumende weNorth Korea, njalo bazaqhubeka ngezijeziso zabo. E-United Nations, u-Ambassador De Laurentiis wathembisa ukuthi elemelika lizaqhubeka lisebenza gadalala njalo ngendlela esobala le-United Nations Security Council abangane balo kanye lamalunga wonke e-United Nations ukuze kuvinje uhlelo lwe-North Korea olokubumba izikhali eziyingozi lezempubhiso.
Belalele udaba oluveza imbono kahulumende wokule Melika. Wezemidlalo abalandeli bomdlalo owerabhi bathi balethemba lokuthi iqembu elimela iZimbabwe kumdlalo elama-Sables lizanqoba iqembu elimele i-Ivory Coast elama-Elephants emdlalweni wama-quarter finals omncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba wonke jikelele e-World Cup 2022. Uprasetis Jeremiah usethulela lolu daba.
Impumela yalomdlalo wama-quarter finals izakhokelela ikuthini iwaphi amaqembu azakwenelisa ukuncintisa umncintiswano omunye umnyaka ozayo oka-2023 World Cup. Iqembu leZimbabwe lingena emdlalweni wakuqala oqhutshelwa enkundleni i-Estade Pierre Le Delport Stadium edolobheni leMarseille kwele-France. Ngemva kokunqoba eLenetherlands 30-7 emdlalweni wenkezo yeCurry Cup oqhutshelwe kwele-South Africa, leli qembu liqale ukuzilolonga kusukisela ngombimbitho lonyaka, kubika umqeqeshi walo onguye njalo umqeqeshi weqembu le-All Terrarians uDerek Chiwara. UChiwara uthi ulethemba eliqinileyo lokuthi ama-sables azonqoba iqembu lama-elephants. Kodwa ke umholi wenhlanganiso elawula umdlalo lo elizweni eyeZimbabwe rugby u-Aaron Jani uxwayisa ukubana ama-sables angayekethisi agcine ekhangelela phansi ele-Ivory Coast ngoba liqembu eliqinileyo ngempela elamela izwekazi lonke le-Afrika kumncintiswano wamazwe omhlaba World Cup ngomnyaka ka-1995 ngemva kokunqotshwa kweleZimbabwe laphuma kulo mncintiswano.
Kule viki Woza Fridays lo mculi uMichael Moyo.
Sanibonani, ngiyajabula leli thuba engilithola njengamanje kubo bonke abantu abalalele. Igama lami elokuzalwa uMichael Dube, enganinikwa umama, ubaba yena wasekade umthokozisi. Amagama wami omabili, isibongo uDube, ngizalwa eTsholotsho konqoya. La ngizalwa khona eGoli ngise Cosmos City. Ngicula uMaskandi album lesibili leli engilikhiphile manje. Ngaqala nge-album era kuqala ngonyaka ophelile ngo-2021 elalibizwa kuthiwa isizwe sakomthwakazi. Leli elamanje i-albhamu lithi Inyamazane Ezacile, okuwama-albhamu ahamba kahle kakhulu. Ela last year bekunengoma ebithandwa abantu kakhulu ethi Kancane Kancane Uyophumelela, ungesabi ukwenza into uthi abantu bohleka. Kube nenye ethi Jerusalema, ingoma ezayithandwa kakhulu. So nakulokhu futhi kwedlulele, abantu bakhombisa ukungithanda ngale ngoma yami ethi Akashaywa Umuntu Wesifazane. Zingabala ngithini, ziningi impela, kusebenzekile kakhulu. Ngiyabonga i-support enginikwa abantu. Ngizicelela futhi i-support engaphezulu kwalokho, njengoba sicula kanje sidinga yona i-support. So siyacela ukuthi abantu besisupporte, abafuna umsebenzi wami bengangithola ku-Facebook, ngizibiza ngumkhando ozikhandayo. Ku WhatsApp inamba yami ngizoyishiya, nakhona inamba yami ku WhatsApp engitholakala kiyo ngizoyibhala, then imbe sengiyibiza futhi ngithi 062 37 45 636. Ngiphinde futhi 062 37 45 636. Umuntu mayengabe fisa nje ukukhuluma neqhawe elibiza emculweni ngokuthi umkhando ozikhandayo, engayisabi ukungithinta kuleyo number. Mayefika lapho, ngiyacela umuntu engafiki nje ethi hayi, akabeki isitori ukwenzela ukuthi kube lula, ngoba baningi abantu abafika la kimi bethi hayi. So kuba nzima ukuthi ngithini. Ma uzothi hayi, kuba nzima nokuthi ngizothini, ngoba ngesinye isikhathi kuba khona uthole ukuthi ama-chati maningi. Kodwa at least umuntu uma engabe efike wayichaza kuba lula kimi. Ngiyabonga kakhulu.
Wathinto mama wathi ngoko. Yeah, nendeni zayo.
loke umculi uMichael Moyo ebesi laye namhlanje uhlelo Woza Friday. Singalihlukani isihlobo ukuthi sinike lokho kade silakho. Namhlanje amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change kucatshangelwa ukuthi babulala umuntu weZANU PF. Sigqoba lapha uhlelo lwethu namhlanje, Oliver Lesa, uMkhipha Dube.